manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu sevhiseti tiri kuti we are prepared, tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tuvandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda varamba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isusu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Chokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashande sei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasami Wadzai vauza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu sevhiset tiri kuti we are prepared, tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira maautorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Nampedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chiri kuitika. Ngava wedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwiza neAppWorth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu vakati makanzuro anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare pamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sanano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kuhaikoti rekuti madimolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro ratiri kufamba nao. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari. Isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwane.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupaswa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo yationawo yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiro maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment, dai vamunangagwa vatibatsirawo vaongororawo zvinhu mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Mnangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo. Mari inopihwa mapato anenge akamiririrwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuitika. Vanoti MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa naVachamisa Valuk Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa ma MP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka isinozva kuti ma MPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inozi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kuma resolutions atakaita standing committee akaverengwa na vice chairman na honorable Job Skala Nezuro. Takataura isu kuti tichaita ma steps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estruggle. Ma gains estruggle ndo masits atakawana nezvese zvinoita accrue from masits atakawana se MDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva ichi ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobelieva in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda supreme judgment pane vanhu vakanzika vachituka makoti kuti makoti ari captured. Koti ye Zimbabwe iri captured. Zvasingazivi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma protocol funds mapati yedu. Koti yavherifa kukepishwa. Kana ikakepishwa why are we now celebrating? Because ndirikuona vanhu vanocelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvichokwadi. Tinoigamuchira tine respect. Iri kuti kana pane anoda kuopposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose. Kana pane ane chichemo ngao yataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopposa tinoya kuzoopposa kuti aiwa iyi mari yamamisa itipei nekuti tisivaridzi ivo musangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kugoromonzi. Gormonzi high school haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshaka kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti ma MP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko ma MPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC inotrade as MDC tipama election. Ndiyo ina ma MP akawandisa ari muparliament iko zvino. Vekwanyuve vaitrade as MDC green vane almost I think vane around 4. Then PDP ya beat in around 4 as well. Vamwe vese vakahwina vari under the ticket reMDC vachibva kuMDC yavashangirai. Saka isi the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iripo ipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva gumi kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvatorwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa neMDC inotungamirwa naMzvare Thokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014 ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri ropa matomo kuna Mzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe huroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America zvakare varegista Rumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tokutaura kuti taneta neufirisiri weZANU PF atichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti ZANU-PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina parano isusu okuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina paramendi isina vamwe vanhu varikufanira kunge varimo tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo
vacharumbira hanzi navadzokora ZANU-PF inogona kushaya basa nekuti iri kutonga nyika isina paramendi nekubuda kunenge kwaita veopposition uku munoti
kani munorangarira papa yamanje manje MDC pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza saka kana munhu ari MP akaprotesta kuti kubasa handindi unonyimwa pei zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudii handikunguti kuzarupf is a problem really then mati inini paramendi yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti but payavhugwa maMP ainda ndeapi kana AMDC Alliance ainda ikoko then there's a problem yatakuona ndeyekuti muzimbabwe i problem ye AMDC Alliance. AMDC Alliance imba yayo is not in order and why am I saying ngari ndezvokuti ivo vanoti kana
vanomabvunza mabvunzo tiregai tipindure tiri vanhu vanoteerera mutemo kana zvitasevedzwa kuparamendi kunzi uyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda nekuti tanzitozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri hanging inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera saka tozotanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika tiri kuona paakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohutikunya nguo wacho watiri kutaura ihwoyo ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMTC hanyu taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri ZANU-PF yatodeclare hondo saka na iri hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira ndiise mubvunzo kwamurika paramendi ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparamendi kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana
MDC Alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the 5th congress vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress ina number 5 toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati yeAlliance ndopa neproblem yandiri kutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized kana vanga vari vanhu vari organized ka even chamisa handiti waidai asingatauri kuti i-50 congress handiti ndo pakatangira nyaya saka vari kuti vanhu vari kuzvisunga negavi handiti ka vari kuzvisungirira 50 congress vaakukaunda bedu kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai ndo yanga ichifanira kuti igare 50 congress yakazonzina nachamisa MDC Alliance ndo yava congress yacho yenumber 5 saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imimi congress yamakaita kugwevi iyai makaita muri MDCT here kana muri alliance kana mamuri alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 macongress makamaitira ku imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order
regai tipe mukana vadzokora pindurai mubvunzo
vanhu vadzokora musitaura kasi muri kuvhiringidza zvinhu imimi
vacharumbira musade kutodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo asi ngavatikutaurirai kuti imimi Thokozani Kupe ari kunzi ndipurezidendi akaenda kucongress akaita purezidendi weMDCT koti yenyu yeZANU-PF ikamuti ndiacting purezidendi weMDCT makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita purezidendi kumapati maviri
aiwa ndozanati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwenyuko imi timobudisa ZANU-PF mazviri todzokera pakafa vatangirai makadii kugara congress kuti
muitaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika sezvakaitika paya national council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa iko paya
zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election
yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hapachasiatodzokeri kwazvavabvakana kwakutodzokera futi kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasingazini zvinhu zvatobva nezanupf nokuti ZANU-PF iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegistarumbira vachitaura vari parunare muEdmonton kuCanada. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura neStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurugurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murisei Sister Marvelous.
Ndo itwa Precious Chuswa, ndiri kutaura ndiri kuno kuferi nahe, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti ko vange vachitaura nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Neuda kuti ko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizara zvemunyika dzavo. Saka even including South Africa ndakanzwa chinzi uko varutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonsida isusu kuti iko ukada kutaudza namba yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar hanzi 100 and something, I think I wanted or something, and see very sure nekuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei. And ukada kutaudza panhamba iyoyo almost kuma100 vahanzi vakarecover from corona and hapana atafa panhamba iyoyo. So that tells us something kuti drug riri kubatsira vanhu kuMadagascar.
Makadi ko mese inini pana kundoitwa Nesbet munjanja. Ndiri kumaputo pari zvino, tiri mulockdown manje. Nzara mazuva achinawandisa, saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday, totarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari, saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo simiro yatinacho kuno patende.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kanzuri yeguta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi varugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. Vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus uchachiona hunokonzera COVID-19. Asi vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yapamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vanoti kwasara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Harufano siti dame nufano ndo gazi wane kurumbi za buwa sisu masapote dalamosa ati namari za kututi game na kasutandu wa kunze kwa harare ka ati afford kututi kwanze kuenda unuru utunu supporto osaka ya katandu wa mfaru mama supporto za mashinji tunu maharare tunu kwanza ku para para kututi zio supporto otiripoji mfaru momo
Zimbabwe Football Association kana kuti FIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga munanya mavhuvhu kana gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Muteveri wemutambo uyu vamatipa masauso vati zvinofadza kuti FIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. You have to do not force out tigadzire magrounds edu for drainage system and there's nobatsirawo kuti fambe une mauni dzimwe nyika like South Africa they do it. Vanotamba August to May saka tofanwa kuita the same thing tofamba une international.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gorineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbi pakuti Dynamos yakabuilda ona chini na dolo kufrande zvari yange sina ma vanhu vaigoisa yaita big nema draws kuita Harare City yakatora part of my experience player Chiefs United ukatarisa ngezi platinum yakwanisa kusine chana dini vamukamba ikakwanisa kutora ma goalkeepers from AFC platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paleague ino yegorineri.
Asi mutauri weZifa vatolisani Wesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Serungu yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandara dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Wala ngumukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNkwezi 2020 ngifakusebenzi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyanelwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu, 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Umanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhizisa indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhoti yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhiziswa.
Kwathi manje ngalalo unyaka esikiyo nje ngasengqayi sakhe elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oya befuna ukusupporta ngakhona esithanda lathi or babefuna ukuyenza into zemshado or benza nabale mcimbi nje ngiyakwenza konke lokho.
Kuwoza Friday lamhlanje sahamba neqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehloliwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735, kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane, kwasinja abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine, 3,932,623, kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 271,017, kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezidlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezidlula ezimbili 2,074, kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho okusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uzulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadaniswa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kuthengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kuthengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sithangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishwa abantu abasebenzayo iloba bazokungenele imithethandaba emikhulu ukuthi abantu abahlonitshwe bengahlukunyezwa akulokulandelayo, kutshengisa ke kunokho ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo. Nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo. Kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthetho ndaba esikhulu ukuthi ayikumishwe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayinyeke yakwenza lokhu yodwa nje, ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court, okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende, lapho esingathi ngama-higher offices e-government, okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi, okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidembe uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move,
ikhuthaza abantu ukuba bakhuphe izakhono ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungizale eBwetsi. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilo ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Umthethondaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyizikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekweze ludaba lolu emthethwandaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Manongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla alamalungu ayiphalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalungu ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kuleviki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtongamile Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Isinqumo lesi sihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela laba bavela ku MDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai kukhona abavela ku MDC abavela ku PDP abavela kwezinye inhlanganiso so imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vele ababekade bengelayi lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuye phambili izinto zime ngendlela efaneleyo lithube elihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sibopha okungaka nani iMDC Alliance nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye yafika njani
umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi
ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona iSupreme Court iyathi umama uThokozani Khuphe esenguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014 kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho weZimbabwe ngakho kakuhlangana imali evela eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucaca ukuthi imali iya kanjani bona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhethi uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyukuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo okwakhathesi hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumente
umnumzana evidlela ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandleleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangele njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amatisha lathi siza kwengezelela imali ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane we-COVID-19 52 children phambi kwakhe 35 phambi kwakhe uzuthi unesi ungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula utisha vele uku-risk okunye okumalisa so sikhangeleke uhulumende asaqalisa amalungiselelo considering i-plan
uNkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kulengozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kuconsidwa amanesi wodwa kuphiwe imali amanesi amateachers engaphiwa ngalo kuzahlupha. Sesinanzelela ukuthi COVID-19 le vele isort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana lombalisi uyathelelwa akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi uku-risky la uzagula.
Isakhamuzi sekhezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance. Encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster so kuthi ukuthi bathona abafuni ukuthi bafike kulebanga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home lokho kwakuthiwa yi-strike sebeyekele umsebenzi hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi fundisa umntwana olomkhuhlane mbongela mkhuhlane so akunanzeleli ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlayene njalo kulale i-COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-testa positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow le yomqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo indawo zonke lapha emathawn nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana namasepa okgezizandla okgezi imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulaye i-corona wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana nesepa yena leyo kodwa ongalimazi emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe utheleka emakhaleni uze siqedele i-corona phakathi kwemzimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki endluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamashumi amathathu lane abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu lesizwe lama Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kaseke ngumsekeli wemqeqeshi weqembu leJeddah Al-Hussein Sports Cultural Club lase-United Arab Emirates uthi uzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza bafana abakathesi abasakhulayo labalasi isifiso sokuthi kudlale ibhola. Kumele ube ne-discipline lokuzinikela ngoba uma ungelakho lokho kubili, hayi awusoze wakwanisa ukuphumelela. Awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
Ukaseke ukhulele kwiqembu leHighlanders idlala kumaqembu asakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kwiqembu elikhulu leHighlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRaman Kumbu nasebandlula emhlabeni yabathi uBenjamin uLeonard Khumalo kanye no-Eddie May. Ukaseke uthi bonke abaqeqeshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisayo Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. Ukaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko kuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo siwukhulele bantu bakumthakazi, lihlale endlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli. Lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza silapho satholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemuntu kuxoxe iyafuthanithi lemadoda lesiphiwe uNkulunkulu ekuthi sikhangele impilo zethu.
Ukaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlala phansi. Phambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu alisebenzela kathesi kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Alhamdria. Mina ne-Studio 7 ngokubulawayo uJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday,
Was a Friday namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yiSami Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakadi lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitha. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli likhokhelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangokumsimanga echasisa ngembali yakhe.
Kitokumculo ngiqale kudala mpela ngumuntu vele odlala eQatar kakhulu odlala isiginci. So ngiqale ndlayela abanye abantu ngaqhubeka ndlayela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esithiyo nje ngasengqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSami Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemthato obenza nabale micimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indala leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Kuyini ongakutsho kubalandeli Msimanga?
Abangatheni amafongkong loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isibhile lemasiyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
abangathanda ukuthenga idlalade lenu balithola njani?
Oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusikonnecta ku 0612659640. Mawufuna uya WhatsApp, mawufuna ufone uyalithola ke CD.
Le kumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaysia ethi maphokothela.
Savuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqibi uhlelo lwalamhlanje wethu ekukhanyeleyo esilaso. Inani lasebesi nje emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munye 9 omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-High Court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Woza Friday lamhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisixathulayo elizibiza ngokuthi iSam Express. Silugqeka ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.